mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wemazuva maviri wemubatanidzwa wenyika dzemuAfrica weAfrican Union uyo wanga uchipindwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa unopera nhasi kuMauritania. Mutori wenhau wemuZimbabwe achishandira kambani yenhau yeENCA News akambosungwa kupemba kuMozambique achitora nhau dzine chekuita nevanofurikidza mwero vechitendero chechiIslam. Nyika dzinosizikanwa sesasha dzenhabvu pasi rose dzoburitswa makwikwi emutambo wenhabvu yepasi rose weFIFA World Cup kuRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wemazuva maviri wemubatanidzwa wenyika dzemuAfrica weAfrican Union uyo wanga uchipindwa nevatungamiri wenyika pamwe nevatungamiri wehurumende kuMauritania unopera nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndemumwe wevatungamiri vari kumusangano uyu uyo uri kuedza kubuda nechibvumirano chekutengeserana pasina mitero yakakura. Mumiriri weAfrican Union muAmerica Dr. Arikana Chihombori kwao vanoti zvimwe zviri kutarisirwa nemusangano uyu zvinosanganisira kumisa uori nekudzivirira varwi vanopfurikidza mwero pamwe chete nekuona nzira yekubatsira vanonetseka. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Chihombori kwavo kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Maheads of state nemaministers vanosangana twice pagore kuti vanyatsotaura nyaya dzenhau dzemu Africa. Nyaya dzakawanda vanenge vachitaura se dzakaita semaintegration yeCFTA. Saka nhasi tenga handiti wakwaziva kuti pa pane 44 countries dzakaita sign, dzimwe dzakasara dziri kusaina izvizvizvi. Saka vaanaunza makusenano several of them kuti vari kusaina. For example, South Africa iri kusaina nhasi and then ratification yema CFTA. More countries tangatine 4 dzaita ratify. Saka izvinezvi I think ahead of 2, but I think they're going to be more. Vari kuitawo deposit my ratifications avo. Saka so that those are some of the issues. So CFTA iri kufamba mushe. Ma countries ari kusaina vanga vasina kusaina vamwe vazhinji vari kuratifya. Remember kuti ka we need out of 55 countries tinongoda only 22 countries to ratify for it to be law yeAfrica.
Pane zvataurwa here maererano nokufamba kwevanhu munyika dzomuAfrica? Ndizvo zvega here zvakurukurwa?
Vari kuitawo maprotocol echi free movement of people kuti maAfricans achikwanisa kufamba wherever you want. You can go and work wherever you want muAfrica. And those ones, again, kune vamwe vari kudiwa vatanga kutoita ratify. Before the summit, tanga tine 30 countries that are signed up. We only need 15 to ratify. Saka already we started getting them, but anticipation they would achieve by December. We need to have enough ratifications for the continental free trade area. We need to have 15 ratifications for the free movement of people. So that was one of the big issues to be discussed.
Zimbabwe yakamira papi?
Zimbabwe vese maheads of state vanonge vachipa mainput pane ishu yese inenge ichidiscuswa. Saka Zimbabwe yaita several contributions to the conversation.
Pane zvimwe here zvakurukurwa nhasi?
Tatanga na Kagame achipa overview progress reform of the African Union. So that was well received. It was a very comprehensive report. the chairman of the African Union akapawa ke report yake ye overview yekuti commission yakamira sei self funding of the commission.
Vanga vari mumiriri weAfrican Union kuAmerica, Dr. Arikana Chihombori kwao vari parunare muNouakchott kuMauritania na Tanono Kawande weStudio 7. Mutori wenhau weMuzimbabwe achishandira ENCA News yekuSouth Africa, Pindai Dube, uye akambosungwa kuPemba kuMozambique nemugovera achitora nhau dzine chekuita nevanopfurikidza mwero vechitendero cheIslam akazoburitswa muusungwa nezuro. Dube akasungwa pamwe chete nevamwe vaviri vemunyika iyi vaimubatsira kuita basa rake vakaendeswa pakamba yemapurisa inonzi Wimbe. Vanopfurikidza mwero ava mwedzi wapera vakacheka vanhu vashanu misoro nemapanga zvikuru munzvimbo inonzi Cabo Delgado iyo inoendwa zvikuru nevashanyi. Nzvimbo iyi inonzi yazara mapurisa nemauto asi kurwiswa kwevanhu hakusi kumira. Nyaya dzekucheka vanhu misoro idzi dzinonzi dzinowanzoitwa nevanopfurikidza mwero veAl Qaeda neIslamic State. Mutoro wedu wenhau Blessing Zulu abata Dube kuti tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo.
Mkoma Blessing, panga paka ipa, tangati tapa na ukuno ukuta, muno za ukuno kurijini inoi, ye Cabo Delgado, kune ma anonzi ma terroristi. There's a group like Boko Haram which is beheading people. Saka zangati chiti gandesu kutitakao ya kuno uku, na wakuma wakoma na waviri, wangawa chidi batira anoti manual, na James Chitamu ama Mozambicans vandaka tora tikabva tese kubeira uko tauya kuno uko zvakaitika ndezvekuti takabva takafamba zvakanaka but tapinda muprovince yacho takangosechwa namapurisa tichibvunza bvunza vanga vasinganyatsoziva kuti tiri kudei vakangofunga kuti but vaibvunza kuti komuforena anodei panguva yakadai kunzvimbo inehondo saka tasvika kutaundi yacho tichida kuti tichienda kumaruzevha tichibatabata tichifirima kubatamiswa namamwe mapurisa akasecha akaona pakanyorwa kuti journalist inini akaona equipment saka vakatanga kutinetsa zvikuru vakatishungurudza zvakaipa ndopatakazoendeswa kuma different police station takwanisa hedu kuburitswa nhasi kati zvinhu zvedu zvese tikwanisa tizotora makuseni
saka hamuna kutozombokwanisa kusvika kunzvimbo kwamaida kuenda uku kune vanopfurikidza mwira
along the way zvinotangira pataiuya tichifamba murodhi mamakazara mapurisa namasoja takamboti torei torei mbijana tichiuya because zvinotangira kunzvimbo kurodhi yokuuya kuno but ikoko manje hatina kutora zvakawanda because taida kutanga tasvika muno mutaundi inini epemba tobvunza kuti zvakanyatsomira sei kunze ikoko saka hatina hedu kuzotora zvakawanda kuenda kudipidipi chacho kwacho kwanonzi vanhu vari kuurawa nemapanga
matimi makashungurudzwa makarohwa here musungwa chii chavaita kwamuri
havana kutirova but maquestions acho demand vachibvunza kuti inini chaizvo muri kudei muri journalist hongu but mungapinda muno muchiziva kuti kune hondo kuri kuurawa vanhu chinokupai chivindi ichocho chii saka chimboti nyatsokutiudzai kuti muri kudei uri journalist but unenge matumwa nedzimwe hurumende ungaita chivindi chokuya kuno ndo zvainetsa izvozvezvo vava vove kunoku vachibvunza kuti chii chamaita kuti muperekedza muchiti here zvanga zvakawanda wanda zvataibvunza but kuti kurohwa hatina kurohwa ivi
pamutaura apa mainzwanana here vaDube nekuti vanotaura kachiputukeza ava nemamwe marudzi
tatisinganyanyi kunzwanana saka zvandakazoita ndandina interpreta wangu wandakauya naye angachiti drivera futi saka ndo zvakaitika saka iye aidza anzi mudze izvezvi kuti tati chii ndo aindibatsira chero tati musungwa
zvinhu kunzvimbo iyi hazvina kugadzikana zvachose
hakunoko hakuna kana kugadzikana ne mukoma Blessing inzvimbo yandingati inzvimbo yakaoma chaizvo because muforena ari kuuya iko zvino kuno kana achiuya kuno dai atoregake because muforena wose anosvika kuno anobatwa achisechwa achidi achibvunzurudzwa unotopedzisira wava musungwa because patatiri mune usungwa muna maethiopians mune madagascar mune vanhu vakawanda vokusomalia vamwe saka vari kunzivavo ndo vari kubatsira al-shabab iri kunoku saka havasati vakangokanga imomo kwanzi tazotaurawo navo leta saka isusu magweta eamnesty international nemisa yekuno kundo wakazotibatsira kuya ne strong team yakare negotiator plus wokubata kwangu ku-ENC vakafona vakadii vakatumira vakaita pressure vachibidi zvese nekuZimbabwe embassy.
Mutori wenhau wekuZimbabwe achishandira ENCA News yekuSouth Africa, Pindai Dube ari parunare kuPemba kuMozambique na Blessing Zulu Studio 7. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakatanga nechishano chadarika kudhinda mapepa ekuvhotesa kukambani yeReserve Bank yeFidelity Printers. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika achiratidza kusagutsikana nekudhindwa kwemapepa aya. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau varambidzwa kunoona kudhindwa kwemapepa aya uye mamwe mapato ezvematongerwo enyika. Audza Studio 7 kuti haana kufara nezvange zvichiitika. Mumwe wevasina kufara nezvange zvichiitika ndavatavani mulambo vanove chief election agent wava Elton Mangoma, avo vachakwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika vachimirira mubatanidzwa wecoalition of democrats kana kuti CORD. Vamulambo vaudza Studio 7 kuti ZEC iri kuita zvainoda nekuti zvavaona handizvo zvavange vakatarisira.
Taifunga kuti kushedza kwetaita kunoratidzwa se ma observers tsono kuti rinoprindwa sei zviri kufamba sei ratanga pato kusvika rapindwa ita sei, but tasvika ikoko it was total different. Tasvika ikoko taingoratidzwa over the window, takamira so materese tichiona down flow mwanga ari vari kugadzira tongonzwi ballot iro.
Munyori mukuru mubato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaNixon nyika dzino vati kunyange hazvo vafara kuti ZEC yavakoka kuti vanoona kudhindwa kwemapepa ekuvhotesa, vachaongorora mapepa ekuvhotesa vapiwa neZEC kuti vaone kuti hapana chitsotsi chichaitika.
Saka tichandoedza kuti tipewo ivo vaongorori vakuru pane vanoti mazvikokota vanoona nezvemapepa kuti vange vachiona kuti zvatakamboitwa zvataifungidzira ndo zvakaitwa muna 2013 zvingaitika here pabepa iri. Kana taona kuti hazviitiki ndofunga tichafara zvikuru kwazvo kuti ibepa ratingabvuma kuti ibepa ratingakwanisa kuti tinge tichishandisa kuti tindoparawo ex wedu muna 2018.
Vatiwo chimwe chakakosha chavachaita kuongorora kufambiswa kuchaitwa basa ari kuvhotesa musi wesarudzo.
Zvatiri kukoshesa ndezvekuti kana tasvika pakuti vanhu vavhota paya, toda kuti bepa ringe richengetedzwa pane vanhu vese vachiona kuti rararepi and mabhokisi acho achengetedzwa sei, ende kuti kana apedza kurawa ipapo vanhu vacho vanenge varipo ndiwo here vanhu vakakodza kuti vange vari nemaballot papers iwayo. Kana izvozvo zvikaitwa chete tinofunga kuti sarudzo tinozobvuma kuti zviri mubhokisi ndo zvaitwa nevanhu.
Vari kukwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika vakazvimirira vaBrian Taurai Muteki vaudza Studio 7 kuti semaonero avo zvinhu zvafamba zvakanaka.
Isu saka takaizoshanda nenonzi peace pledge kunoku vekuti vanhu ngationesane panenge pari wrong. This is the democracy. Democracy haireve kuti kana makafunga zvakasiyana zvaipa kubatsirana. Saka vamwe vanga vada kutopinda macho munotodhindwa macho munhu. But as presidential candidates we are not there to print. Tandaenda kunoona kuti zviri kufambiswa sei. Saka kana pane munhu anenge ane chichemo chaanacho tinototi zviri nani kuzvinyora, nekuti system yatiri kuti yacho yakakanganiswa vanhu vakanyora.
Mumwe commissioner weZEC vakuvani mwoyo avo vange vari kuFidelity Printers vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvafamba zvakanaka kunyange hazvo paine vamwe varatidza kusafara vati vakoka mapato kuti azozvionera kuti mapepa aya haasi kudhindwa kunze kwenyika.
Chavapa mapepa racho kuti vanyatsoenda naro vaende kunoona kuti chii chiri kunyatsoi. Munhu achavhumura kuti aise ex wake ikoko on the assembly ballot akabva ipapo then atiudza kuti chii chaaona. Asi isusu tiri kuti kana aona wazvora ivavo uya utiudze tozoona kuti chii chiri kunyatsoitika, nekuti kana zviri chokwadi izvozvo zvinoreva kuti tofanira kuchinja mapepa acho ivavo.
Panyaya yekuti pane mamwe mapato aiti anoda kuchengetedza mapepa aya kubva musi wokudhindwa kusvika musi wekuvhota, vamwoyo vati hakuna zvakadaro zvichaitika.
Hakuna valid provision zviripo chete zvekuti titongo kuti vanhu vangoona zviri kuitika ipapo. Saka tiri kuti hakuna munhu achagara ipapo. Zvinenge zvabasa rezeki kuti tione kuti sevanhu vakapiwa masimba neconstitution tichaita kuti tione kuti iri kuita izvozvo zvinodiwa nemitemo yenyika.
Mapepa ekuvhotera mutungamiri wenyika neparamende ari kudhindwa kuFidelity Printers, uye kanzuro achadhindwa nekambani yehurumende yePrint Floor. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe Live Talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Nengo dzesangano revakaremara National Council of Disabled Persons of Zimbabwe mudunhu remberengwa dziri kutarisira kuita musangano nevamiriri vehurumende nemusi wechitatu svondo rino kuti vazeye nezvematambudziko anosangana nevakaremara. Sachigaro wesangano iri mudunhu remberengwa vaMorgan Shiri vanoti vanotarisira kuti musangano uyu uchavapa mukana wekusvitsa zvichemo zvavo kumapoka ehurumende akakodzera. Ngatinzwei hurukuru yataita navashiri pamusoro penyaya iyi.
Musangano uyu musangano unosanganisira vashandi vehurumende kubva kumadepartments akasiyana siyana emaministries ari andamberengwa. Ndo vanhu vatiri kusangana navo kuti tikurukure nezveurema hwedu nenzvimbo dzakasiyana siyana dzokuti ivo vanoshanda muhurumende ava semavoko anonzi nehurumende svitsa izvi vasvisire kwatiri vanomukana wokuziva kuti tinosvitsa panani napanani isivo tichizoona kusangana pakubata pamwe chete nemaorganizations kana madepartments ehurumende.
Asi pari zvino muri kubatwa sei nehurumende sevakaremara?
Hurumende pane apo neapo painobatavo asi zvisati zvichiti kugutsa isu. Zvikuru sei kana tiri kuenda kuministry of social services. Social services haisati ichispecializa mumadisabled chete. Inongomiri yakandangana navanhu vanonzi vari vulnerable, kureva kuti inosanganisira varwere, vakaremara, maold age, maorphan, zvinhu zvakanguva kamwe vakangosiyana siyana kana kuti vanotambura. Saka isu kana tichisanganisiwa nevanhu vakadaro panotiremera, nekuti isu tinenge tichingobva neurema hwedu patenge tabva nahwo hahuchinji. Ava vamwe vanenge vachingoti vanenge vane health yavo kana kuti vozosvika sevane maold age, vosvika pachinguri chokuti vakura ndopo vopinda zvematiri. Mabatirwo atinenge tisingaita hatifadzi. Plus isu hatina mukana wokutaura zvatinoda kuhurumende directly.
Saka musangano wamuri kuda kuita musi wa4 uyu munofunga uri musangano here ungazochinja raramo dzenyu?
Tinotarisira kudaro kuti ivo kana vakange vavuya vakanzwisisa zvinangwa zvehurumende nebumbiro romutemo rehurumende nebumbiro reduwo, nokuti pane act inenge ichidudzira kuti vakaremara vanofanirwa kubatwa sei. Plus vakaremara vanofanirwa kupinda mastructures ehurumende akasiyana siyana, panoitwa zvingava kuchikoro kana kune SDA SDC pwane imwe memba yakamirira vakaremara kana pangava pa kanzuro Mwa wone nengu ya kamiri wakari marakana mbili. Wanogona kuti mudiriro isanguva one-sided. Asile inusanganisira wakari mara kupa development.
Tinoona kuti vamwe vakare mara vari kuda kukwikwidza musarudzo dziri kuuya idzi. Muri kuona mapato ari kukubatai zvakakodzera here?
Ah, mapato kashoma anosiyana. Plus kazhinji zhinji havazoiti follow up kuona kuti apa pamire sei, apa pamire sei. Hatisati chigutsikana namabatirwo kunga kumapato kana kuti muhurumende. Nekuti tinoona sekuti isu tinobatwa kana kudzvanyirirwa kuti tizvimiriririrevo mumapato imomo.
Ko tichitarisawo ZEC.
ZEC ndio imwe isati hatina zvainogona kutiitira nekuti zvikurukuru tingange tichiita kuvanhu vari site impaired. Vani vavo havagoni kuzvinyorera kana kuzviverengera zvinenge zvakanyogwa pamapepa pakuvhota asi vanotonzi vainge navamwe vanhu vandovanyorera. So hazvioiti free kwavari nekuti ungatokokitarisirwa kuti iye aite zvekutanga audza muti njere pakati iye asingaoni. Taifunga kuti isusu ndo patinoda kuti tive tichitaura navo kuti aiwa dai vachinja vakaona kuti ari site impaired anopiwa nzira yake yekuvhota yakakwanirana yari free kwekuti aite akasununguka.
Vanga vari sachigaro esangano reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe mudunhu remberengwa vaMorgan Shiri vari parunare kumberengwa kakare neStudio 7. Muchirongwa chatinoita hurukuru nevari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, nhasi tine hurukuru yakaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 naamai Joyce Mujuru, vanove mutungamiri webato reNPP uye vari kutungamira mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition. Blessing akatanga nekuvabvunza kuti kutsvaga rutsigiro kwavo kuri kufamba sei.
Vanhu vanotya nokuti vanenge vachiziva kuti havachengetedzwe, havana chokwadi chekuti havazosara vakambunyikidzwa vakarasikirwa neupenyu hwavo. Asi vanhu vakawanda vanonyatsotaura kuti kana nyangwe tikasauya kumisangano yenyu isu taakuda sanduko, isu taakuda kuti tiendewo titungamirirwe nevamwe vane chavakamboitawo chatakaona chatakabata. Seni nzvimbo dzakawanda dzemuZimbabwe ndakasvika ndichiita zvinhu zvakasiyana siyana zvinechekubata zvinechechinobatika chekuti nzvimbo dzandafamba ivo vanhu pachavo ndivo vanototaura kuti ha maimujuru vatakambenge tinavo kuno vachiri minister wemadzimai kana kuti maimujuru vatakamboona kuno vari vice president vachitiitira project yakadai kana kuti maimujuru vatakaona vachiuya kuno vari minister wezvemvura. Saka izvozvo izvo zvinotaridza kuti vanhu vari kuziva vanhu vakambo vabata-bata, vari kuziva vanhu vavakatomboona vachigara navo pasi.
Tombotarisawo matambudziko akasangana nenyika kunyanya munyaya dzezveupfumi ndoenyaya iri pamuromo yakawanda. Vakasarudza bato renyu, chii chamuri kuvavimbisa kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu, mabasa, mari nezvimwe?
Isisu zvatakanyanyisa kutarisana nazvo ndezvekuti tiri kuziva kuti vanhu upenyu hwavo hauna kutsarukana nokuti zveupfumi hazvina kumira zvakanaka. Isu tiri kuziva kuti kana nyika ichinyatsoziva kuti upfumi hwedu hwezvicherwa hwakamira zvakati, iyo nyika pachayo isu sevatungamiriri tiri kutoziva nyika hama neshamwari dzataitombenge tichitaura nadzo tichirimowo muhurumende. Idzodzo idzo tikadzokera kwavari hazvimbotinetsa kumutsurudza upfumi hweZimbabwe. Tobva ipapo isisu tiri kuti bumbiro redu rezvatiri kuda kuita riya ramunoti manifesto, takati tinoda kuti tinge tichitevedzera budiriro isingasiye mumwe munhu kunze. Chii chatiri kutaura mubumbiro redu iri rinonzi idea? Tiri kuteedza nyaya yekuti budiriro yedu ngaisavepo ichinge yakamira iri kuno kudenga kusina vanhu. Budiriro yedu zvakanyanya ngaiende pasi kuvanhu kumawadi. Imi munoinzwisisa riri bumbiro reZimbabwe ria iyai program kana kuti zvitevedzwa zvinonzi devolution of power. Isu hatisi kuda kuti ringe richingori dingindira kana kuti zizwi rechirungu rinotyisa vanhu kuritaura kana kuzvifananidza naro. Devolution of power kuendesa masimba kuvanhu. Vanhu vacho havasiriwo vari kuno kuna Harare kana kuti vari mumaprovinzi umu. Vanhu variko kumawadi, kumadistrict uko. Isisu zveupfumi zvedu zvinofanira kunge zvichitaurwa kuvanhu.
Tochitarisawo nyaya yekuti vanhu vacho vari kukwikwidza gore rino vanenge vakati one day. Hamutyi here sevanopikisa kuti zvinoita kuti mukana wenyu uderere nekuti mavhota anenge achiti aenda kwaenda kwaenda uko?
Mapato mazhinji vamwe takatoaverenga musi uya waakaenda kunonyoresa. Saka tozvibvunzawo kuti ha, saka vanhu vanavo vari papi? Ndopaye panozenge pakutaurwa nevanhu kuti aya mamwe anenge anongove muhomwe aya. Asi haungadaroka, unongosiya hako zvakadaro nokuti unenge uchida kunyatsoona kuti tinzwewo zvavanoti izvi ndozvatichaita segwara redu ratinofungira kuti dai tawana hurumende tiite izvozvo.
Amai Joyce Mujuru, vanove mutungamiri webato reNPP, vachitungamira zvakare mubatanidzwa wemapato wePeople's Rainbow Coalition, vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Munhau dzemitambo, zviri kubuda kumakwikwi enhabvu epasi rose eFIFA World Cup kuRussia zviri kuramba zvichishamisa vakawanda zvichitevera kuburitswa kwenyika dzine mukurumbira mumakwikwi aya. Pamitambo yakatambwa nezuro, Russia yakashamisa vakawanda mushure mekuburitsa Spain mumakwikwi aya 4-3 mushure mekupinda mumapenalti emutambo wavo wezvikwata 16 zvanga zvasara kana kuti group of 16. Mune mumwe mutambo wezvikwata 16, Croatia yakarova Denmark 3-2 mushure mekupindawo mumapenalti. Brazil iri kusangana neMexico nhasi, kuchitiwo mune mumwe mutambo wezvikwata 16, Belgium ichisangana neJapan. Izvi zvave kureva kuti Russia, Croatia, France neUruguay pari zvino ndodzabudirira kupinda kumakota final emutambo uyu. Tombo kupai nzwisa yekambo tigere bo kubva kungwenya brothers. Taura kambo tigere bones visa kubva kungwenya brothers. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Musangano wemazuva maviri wemubatanidzwa wenyika dzemuAfrica weAfrican Union wanga uchipindwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa unopera nhasi muMauritania. Mutori wenhau wekuZimbabwe achishandira kambani yenhau yeENCA News yekuSouth Africa akambosungwa kupemba kuMozambique achitora nhau dzine chekuita nevanopfurikidza mwero vechitendero chechiIslam. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina Gibbs Dube.